Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 17, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura gwaro rinoratidza gwara rehurumende rekutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe. Bazi rezvemari riri kuronga kupa bazi rezvemhando dzemoto mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora mubhajeti regore rinouya. Kwaita makakatanwa mudare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi pakati pemagweta ava Nelson Chamisa nemagweta amuzvari Tokozani Kupe pagaka vari utungamiri webato reMDC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura gwaro rinoratidza gwara rehurumende rekutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe. Taurai Shava anotipanyaya iyi.
Vamunangagwa vati mabhizimisi anoda kusima mari munyika dzine runyararo, vakati Zimbabwe ine rombo rakanaka kuti nyika ine runyararo uye ine vanhu vanoshanda nesimba. Vati mamiriro ezvoupfumi munyika ari kuvhiringwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Vakurudzira vanhu vose munyika kuti vashande pamwe chete kuitira kuti vemaindastri vakwanise kugadzira nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kunze kwenyika. Vati chinangwa chehurumende ndechekuti panosvika gore ra2023 nyika ive yave kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinosvika mabhiriyoni manomwe emadhora uye panosvika gore ra2030 ive yave kutengesa zvinhu zvinosvika mabhiriyoni 10 nemana.
Izvi zvinoitika chete kana tikaziva kuti tose tine chekuita nekuti izvi zvibudirire. Harisi basa rekambani imwe chete, dunhu rimwe kana chikamu chimwe chete cheupfumi hwenyika kuti izvi zviitike, asi kuti ibasa redu tose.
Vamunangagwa vakurudzira vemaindastri nemakambani kuti vatengese kunze kwenyika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvezvinhu zvavanogadzira, vakatiwo hurumende yavo inokoshesa kutsigira nyaya yekurima nekuti maindastri akawanda anogadzira zvinhu kubva muzvirimwa.
Maindastri edu anoshanda zvikuru nezvinhu zvinobva mumabasa ekurima. Saka nekudaro zvakakosha zvikuru kuti hurumende itsigire mabasa ezvekurima kuita kuti mabasa aya aitwe nenzira dzechizvino zvino, izvo zvoita kuti maindastri anoshanda nezvirimwa akure.
Vamunangagwa vatsinhira nyaya yekuti vemaindastri nevemabhizimisi vateedzere mutemo unosungira kuti vatengese zvinhu zvavo nemari yemuno. Mumwe muzvinabhizimisi vaBenson Tini vati makambani ehurumende akadai seZimbabwe Electricity Supply Authority anokanganisa mashandiro emakambani nekusaita mabasa avo nemazvo. Vati pane nyaya dziri kuwanda dzekuti pane matransfoma anoendeswa kunogadzirwa kuzesa asi haadzoswe. Mutungamiri wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko, avo vanoongorora zveupfumi vakazvimirira, vati chinangwa chehurumende chekuti zvinotengeswa kunze kwenyika zviwedzerwe chinogona kubudirira, asi nyaya yehori inofanirwa kugadziriswa.
Katakatarasa izvozvi totaura 4 billion. Saka 7 billion takatarasa 2023 kure stereki. Tikangoita good harvest, tinopfuura some 7 billion even next year. Zviriko zvakawanika zvakadaro, ndizvo zvirikuita titambire pa 4 billion nyaya dzecorruption idzodzo. Tiri economy inokwanisa kuexporta around 10 billion if everything is in order. Saka 4 billion is serious underperformance.
Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mabhiriyoni mana emadhora ekuAmerica mugore ra 2018 uye izvi zvairatidza kukwira kwezvakatengeswa izvi nezvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana pane zvakatengeswa mugore ra 2017. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Bazi rezvemari riri kuronga kupa bazi rezvemhando dzemoto mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora mubhajeti regore rinouya, asi bazi rezvemhando dzemoto rinoti mari iyi ishoma zvakanyanya uye richataura nebazi rezvemari kuti iwedzerwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemhando dzemoto Engineer Gloria Magombo vaudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana emadhora kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Vati pane mabasa akawanda ari kuitwa nebazi ravo pamwe nemakambani ari pasi pavo akaita seZESA neRural Electrification Agency kana kuti RIA, uye mabasa aya haagoni kuenderera mberi kana vakasawedzerwa mari nehurumende.
So if you look at our envelope which is allocated, we are looking at 179,900,000.
But ona kuti takapiwa 179,900,000 asi isu tichida 413,000,000. Uye mari zhinji yacho inoenda kumakambani ari pasi pedu akaita seZPC, Final T Engineering neRural Electrification Fund.
Engineer Magombo vati mari zhinji inopiwa bazi ravo inoenda kunotsigira ZESA nemakambani ari pasi payo. Vatiwo ZESA neRIA dzakaderedzerwa mari yadzaida zvakanyanya mubhajeti regore rinouya, asi vakati vanovimba kuti makambani aya achawana mari yakawanda zvichitevera kukwidzwa kwemitengo yemagetsi. Vati semuenzaniso, RIA yakanzi ichapiwa mamiriyoni makumi matatu nemashanu yemadhora, asi iyo ichida zana nemamiriyoni makumi mana nemana kuitira kuti ikwanise kuita basa rayo nema zvo. ZESA yakanzi ichapiwa mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora, asi iyo ichida mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora. Mukuru wange akamirira ZESA vaJason Mapila vaudza komiti iyi kuti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda chose sezvo yakashandisa $1.1 billion asi iyo yakawana $938 million. Vati dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vaitengesa magetsi nemutengo uri pasi. VaMapila vati zvichitevera kukwidzwa kwemutengo wemagetsi vanotarisira kuwana mari yakawanda uye vachashandisa mari iyi kugadzirisa zvigari zvavo zvemagetsi kuHwange, Kariba nedzimwe nzvimbo.
As a group, I think we remain focused, I think, to enhance local generation. And it is against this background that I think we have done some priorities.
Sekamba, nizinula kutiti gaema getsa kawanda munu. Sakamana 2020, sinangwa shedi chukuru kuwa ndudza kwenyare kuwande. Uye tichanga ticha gadzirisa munga magwenya, sezo tabe kuwa na mari ya kawanda, zutivera kukwira kwe mutengu we magetsa.
Mukuru weRIA Engineer Joshua Mashamba vatiwo vanotarisira kuti mari yavanowana ichawanda zvichitevera kukwira kwemutengo wemagetsi. Vatiwo vanotarisira kuti vachawana mari kubva kuhurumende gore rinouya, vachiti kambani yavo yakapedzisira kupiwa mari nehurumende muna 2014. Zvichakadai, ZESA yazivisa kuti yarebesa nguva yekuenda kwemagetsi kubva pastage 1 kuenda pastage 2 nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemagetsi kuSouth Africa. Zimbabwe inotenga 400 megawatts dzemagetsi kubva kuSouth Africa, asi kana pakaitika dambudziko kuSouth Africa inokwanisa kutenga 50 megawatts chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekunetsa kwemagetsi, mutauriri weZESA waFula Gwasira vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vanhu vawane magetsi kuburikidza nekugadzira magwenya akafa emarasha kuHwange. Masangano evemabhizimusi akaita seConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce anoti nhengo dzavo dzave kushandisa majenereta ediziri izvo zviri kudzidhurira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGwasira kuti tinzwe pamire ZESA panyaya yemagetsi.
Urongo hwekugadzira magwenya ekuHwange huri ongoing, hunogara huripo. Tinodzakamuita magwenya edu ekuHwange ati kurei, saka nguva dzakawanda, nguva zhinji anenge achiita dambudziko rekuti anenge achifa. asi tichigadzira tinoine yatakagadzira mazuro one of atinoti mastage one units mabiki acho anopodzisa iyo about 100 megawatts iro rakatotanga kunza magetsi mugrid tineinewo futi yatakamirira yatiri kugadzira inopodzisa 100 megawatts iyo iyo yatakamirira kuti kana ikanga yapera zvinhu zvezimbabwe zvitanga zvichibatsirana vatsirikana nemagetsi anenge achigayiwa munei.
Saka izvi ndo zvamuri kutarisira kuti zvinobatsira kugadzirisa dambudziko rokonzerwa nekuti kusouth africa kuescom uko magetsi anenge akuita mashomo.
Handina kudaro ndati magetsi ekusouth africa noada nekuti zvinhu zvaisonda mabhenya edu takanga tichatora maimpoti inge tichiika geti randataura nekuti kariba power station yaiprodusa magetsi iyo anosvika 1050 asi nekuda kwekuti mvura yashomeka yava kupurisa only 300 saka ndo umwe urongo hwatakatarisa kuti takamirira kuti mvura yemukaribha inge ichiwanda tinombosanotora magetsi ekunze saka magetsi ekunze aya ndiwo akafanana neeskom andataura saka magetsi iwo aya anoita ekuti anobatsira kana aripo asi kana paitawo dambudziko seravaita nedambudziko ratinoitawo isipezesa nekuti panoita maplant failure mishidi inofa tinofanira kunge tichigadzirisa kuti vazhinji vezimbabwe zvawana magetsi emuno sandio kutaura kwandaita kuti mishina yedu inogona nge isingakwanisi kunge ichidarika magetsi ari kubva kunze asi urongo hwekuti tinge tichivandusa dambudziko iroro huripo.
Pane vamwe vari kuti tichatoona kudzimwa kwemagetsi kuchiwedzera mazuva anoteera nenyaya yekusouth africa ndo zvichange zvichiitika here zvinenge zvakamira sei?
Urongo hwaitwa nezvesa huchaita kuti ichange ichiwedzera asi noti neuwandu hwatanga hwaone kutarisirwa nekunge kasara.
Vanga vari mutauriri wezesa vafulad gwasira vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inonzi iri kukurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zvese kuti zvibatane pazuva rekukurudzira kubviswa kwezvirango remusi wa25 Gumiguru iro rakatarwa nesangano reSADC. Nepfenyuro yeZBC inoti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana vezimbabwe vanofanirwa kumbosiya zvekutarisa kuti ndevebato ripi pazuva iri vobatana kuitira kuti vataure nezwi rimwe chete. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kuzobatana nezanupf panyaya yezvirango iyi ichiti zvirango zviri kutorwadza vana vezimbabwe zvirango zvavari kupiwa nehurumende yezanupf. Bato iri rinoti hurumende yezanupf yatadza kuwanisa vana vezimbabwe upenyu hwakanaka kuburikidza nekutadza kutonga pamwe neuori. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe navatafadzwa mugwadi vanove vechidiki vebato rezanupf. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei kurudziro yehurumende yekuti vanhu vose varatidzire pamusoro pezvirango.
Nyaya inofadza zvikuru nekuti inotitaridzirawo kuti pasi rose kusara kwenyika chete dzine upfinyi ndodzoga dzisiri kuda kukooperata kushandwa nehurumende nevana vemuzimbabwe panhau yezvirango zveupfumi. Masangano akazvimirira oga nemamwewo mapolitical parties ari hostile kana kuti hatingati asingadi kuona rakajeka rezimbabwe ndo vatingadi kubatana navamwe panhau yezvirango zveupfumi. Nyika yezimbabwe nevana vezimbabwe nehurumende yavo inotenda zvikuru danho ratorwa nesadhaka
vamafume.
Nyaya yemasanction inharoundwa irinongotaurwa nevazanupf vachida ivo kutsvaga maexcuse ekutadza kutonga vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Nhaka takazoisa mupfugwa pamunyatso wenyika zvokwadi mupfugwa uya uri kukama uchiita kubvisa zvose hapana kana chiri kusara inotoita seuchatodya nenyama yacho. Pane vanhu vashomanene zvipururu zvevanhu zvakaitwa pakuti zvisafamba zvichienda kuamerica zvichienda kuuk uko kwavaigara vachienda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Vamugwadi hanzi muri kungochema nekuhanda nenyaya yezvirango izvi.
nyika iya inongonyatsa zvayo but hazvitishamisi kana batore NDC especially vaJacob Mafume nevamwe vavo vachitaura kuti nawe masanctions haina basa uye zvirango zvoupfumi hazvifaniri kubviswa. Havasivo vangambotaura kuti zvirango zvoupfumi zvinofanira kubviswa nekuti ndivo vakazvidaidzira. Tinongotishamisawo ndechekuti kana SADC vasirino rose nana vakagame vari koko vachitaura ivo kuti zvirango izvi zvabviswa atora Jacob Mafume, zvinhu zvinoshamisa kuti mwana womuZimbabwe anosapota zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nenyika dzekunze, zvinhu zvinonyadzisa. Ndicha25 October kuri kudaidzwa vana vose neregion yose, vana South Africa, vana Mozambique, vana Botswana vose vachitaura chaivo zvirango izvigadzisa, zvinoyona Jacob Mafume zvabatora vanombomiririra zvido zvaani.
VaMafume, makangoti zvirango izvozvi zvibviswe toti maita henyu simba rokuti zvibviswe muchida kuona kuti zvinhu zvinogadzikana sei munyika, pane chakaipa here?
Zvirango zvinobvisika, zvirango zvekudza nyiriri zvavakaisa veZANU-PF pavana veZimbabwe, zvirango zvekushaya mari, madokta achifamba netsoka, masabhuka achifamba nemari yasusa, zvirango zvekuti vanhu vanorambidzwa kudemonstrata vachida, zvirango zvokuti kuti tibude muredio tinofanirwa kufonegwa nemi vari kuAmerica asi muzivi vhiti vhiti zvemuno muZimbabwe hatibudi, zvirango zvekushayawo chikafu. Kana vakagadzira izvozvo ndinoona vamutsvangwa vanova ivo vanotaura chirungu kudarika vamugwadi vakabuda vachitaura chirungu vachiti aiwa nyaya yekuvanda nekumasanctions hazvina kana nemuturo, mutongi anofanirwa kuita zvinhu zvokuti masanctions abve, zvinhu zvavairambidza vamugabe kuchema nazvo. Asi sanctions guru riri muno munyika ishura matongo yenhamo yaiiswa neZANU-PF inomwa zamo remukaka nemunyatso waro ichibudisa ropa.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANU-PF inongosimudza nyaya yezvirango kana zvasvika panyaya yenyika, asi pabato havana dambudziko, vanopinza dzimotokari, vanopinza zvavanoda zvinenge zviri zvebato, asi kana zvazvenyika votaura nyaya yemasanctions munoti?
Tinoda kuti vanonyika Zimbabwe vakateerera, ngativapei pfungwa dzinovaka. Isu tati kana ZANU-PF ichionewa nehurumende yayo ngazvionekwe pajekerere, pasina chimwe chinhu chinozonangwa kunzi aiwa murove ndo uyo. Asi iko zvino murove wekunongedzera aripo, zvirango zvoupfumi zvinosaka kuti mari yakanangana nekunyinda kuZimbabwe isauya, mishonga isauya, mabhizinisi vasauya. VaJacob Mafume anoziva kuti mutauri wakaita mitsangururo yepazvibanda akaudza
muedita
wekuAmerica ati ndinoda kumboitawo shuwiro yekusvika kuVictoria kundonovonawo, vakataura ivo kuti usauya kunyika yeZimbabwe unosvika uchiurawa. Nguva yatasvika ino
vamutangwa
yekuti munhu agare pasi azviongorore semwana womunhu oti aiwa kana ZANU-PF ichikoniwa ngaikoniwe ichionekwa, nesuwo tinotoiona kuti apa yakoniwa nekuti hapana zvirango zvoupfumi.
VaMafume, mashoko enyu ekupedzisira.
Kutaura kwamugwadi ndikwemunhu anozvarifa, nyika haichafambi, vatambudza veruzhinji veZimbabwe, kutadza kutonga kwavo ndokuri kuita kuti titambure.
Vanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kuna vatafadzwa mugwadi vanove nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvipatara zvehurumende nepamusana pekuti vana chiremba vadiki havasi kuenda kubasa vachiti havana mari dzekufambisa dzinovakwanira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi kuenda kubasa. Vamwe amai vasina udaudomwa nezita vanga vari papari renyatswa vati vanga vave nenguva vakamirira chiremba kuti hama yavo yanga ichida kurapwa maronda ekurohwa ibatsirwe.
Takaenedzera tasvika panapa kuma 9 takanzi madokitazi anowanika mangwana makuseni, but pakazodzawo vamwewo dokita here amheno ndofunga kuva ine peshenti yavo, vabva vatidetserawo zvimwe zvacho ndobva vati ndaakuenda kwasara zvimwe, saka nanasingori pano zvinorwadza asi hapana zvokuita kuti tidzokerewo tiine murwere, zviri kutinetsa kuti onanga kupi.
Pakashanyirwa chipatara cheHarare Hospital neZuro negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakabvuma kuti vanhu vari kubatsirwa pazvipatara zvehurumende izvi ndevaya vanenge vachinyanyisa kurwara.
Here we are on one of the wards and I've seen it. They are admitting absolute emergencies and critical cases mostly. I just want to appreciate once again They were just telling me that the doctors come in the morning, they see the patients, and they leave the instructions.
Vamoyo vakatiwo hurumende iri kukumbira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa, voita navo hurukuro panguva iyo vanenge vachibatsira varwere. Vamoyo vakatiwo nekuda kwekuti vana chiremba havana kudzokera kubasa mazuva maviri akatarwa neLabour Court, havachakwanisi kuenda kunoyananiswa, asi vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nana chiremba. Health Services Board yakakwidza nyaya iyi kumatare, ayo akati kusaenda kumabasa kwana chiremba kwanga kuri kunze kwemutemo, ikapa vana chiremba mazuva maviri ekudzokera kumabasa, izvo zvisina kutevedzwa. Asi vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati havasati vapikisa mutongo weLabour Court mudare repamusoro reSupreme Court, vachiti vachakamirira kunzwa zvikonzero zvakaita kuti dare reLabour Court riti kusaenda kwavo kubasa zviri kunze kwemutemo.
Okay, appeal tichiri takamirira response from Labour Court. Taka apply kuti vatipe ma reasons kuti sei vakapa ruling iyoyo, so that tozokwanisa kupa appeal. Saka tichiri takamirira response.
Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti yasvitsa magwaro ayo ku Health Services Board ichikurudzira kuti paumbwe Medical Council Apex kuti imirire zvido zvavana chiremba. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana, vachita vana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Paita makakatanwa mudare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi pakati pemagweta vaNelson Chamisa nemagweta muzvare Chokozani Kupe pagaka vari utungamiri webato reMDC, magweta ava Chamisa achiti muzvare Kupe havafaniri kunzwa nyaya yavo nekunzwikwa nedare. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri navaChamisa chekuti mutongo wakaturwa nedare reHigh Court wekuti havasi mutungamiri webato akasarudzwa pachena usendekwe parutivi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Rimwe remagweta avaChamisa, Advocate Tavani Mpofu, vati havachadi kuti muzvare Kupe vape mhinduro pachikumbiro chavakasvitsa kudare chekuti mutongo wakaturwa nedare usendekwe parutivi. VaMpofu vaudza dare kuti muzvare Kupe havana kupikisa mudare reHigh Court pakanzwika nyaya iyi iyo yakakwidzwa kudare neimwe nhengo yeMDC vaElias Mashavira yekuti vaChamisa havana kodzero yekutungamira bato reMDC sezvo vachiti kudomwa kwavakaitwa sina mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semumwe wevatevedzeri vavo kwaiva kunze kwemutemo.
Zvakaitika ndezvekuti mai Thokozani Kupe havana kuisa mapepa vachipikisa kana kubvumirana nechikumbiro changa chiri kudare rekuzasi reHigh Court. Asi vazosvika kunoku ndo vanga vakutanga kumhanya mhanya vachiisaisa mapepa isikazoti aiwazve kwavanogotinetserei kuno munhu akanga asina kumboisa kana chikumbiro kuzasi.
Asi zvataurwa navamupofu mudare zvapikiswa negweta ramuzvare Kupe vaLove More Maduku, avo vaudza dare kuti muzvare Kupe vane chekuita nenyaya iyi sezvo varivo vaiva mutevedzeri wavatsvangirai. Aifanira kufanobata matomu pakafa vatsvangirai pakamirirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo reMDC kana mutungamiriri webato achinge afa.
Mai Kupe vakwanisa kubuda munyaya iyi nekuti judgment yakabva kuHigh Court yakati vaChamisa havasivivo munhu aifanira kuita president, utori president Mai Kupe as acting president nebumbiro remutemo rakashandiswa nedare reHigh Court. Saka Mai Kupe vari kutoti aiwa ndatova nejudgment yekuti ndini mutungamiriri weMDC kusvika paitwa Congress, havangambobudi munyaya yakadaro. Ndo vachato different, kunyanzi uyaya akaendesa nyaya yekuHigh Court akati haachadi, ivo vacharamba vangoripo. Saka ndozvotanga tichinetsana masikata, and I think manzwa dare rechitaura kuti ndo vachazvitonga izvozvi mangwana.
Mumwe wevaive vatevedzeri vavatsvangirai vaElias Mudzuri pamwe nevaimbova munyori mukuru muMDC panguva yeutungamiri hwavatsvangirai vaDouglas Monzora, avo vanga vakadomwa navaChamisa kuti vapindure panyaya iyi, vabvuma kubuda munyaya iyi vachitipa kwanzuka nyaya iyi mu High Court havana chavakataura. Dare rati richatura mutongo waro mangwana wekuti muzvare kupe vobvumidzwa kunzwikwa nedare here kana kuti kwete. Dare rati riri kuda kuti magweta awirirane kuti mapepa ari pamberi paro ndiwo here akashandiswa pakanzwikwa nyaya iyi mu High Court. Vampofu vati mapepa aya anosanganisira kuti bumbiro remutemo rebato chairo nderipi rinofanira kushandiswa panyaya iyi anofanira kupenengurwa mudare reHigh Court. Vachamisa vanoti ndivo mutungamiriri webato akasarudzwa neNational Council yebato ravo kuti vatungamire bato reMDC zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai izvo zvakazotsinirwa neCongress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika. Nekune rumwe rutivi vamashavira avo vakakwidza nyaya iyi kudare vanoti muzvare kupe ndivo vaifanira kumbobata matomu pakamirirwa kuitwa Congress yekusarudza aizotsiva vatsvangirai. Dare repamusoro rakabvumirana navamashavira izvo zvakazoita kuti vachamisa vakwidze nyaya iyi kudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reparamende yeAmerica inomirira dunhu reBaltimore muMaryland vaElijah Cummings vashaya nhasi. VaCummings avanove nhengo yeDemocratic Party vanodzivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica. VaCummings avanga vave nemakore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Dr. Moses Rumano vePamalone University kuOhio vanoti kushaya kwavaCummings kwasiya gomba guru richanetsa kuvhara sezvo vaizvi vaizivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu. Mavlas Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe maonero avo pamusoro pekushaya kwavaCummings.
Nyika yeAmerica nepasi rese kune vanhu vanonetseka vanotambudzika varasikirwa zvikuru nekushayika kwaCummings nekuti angari munhu anomiririra vanhu vanonetseka uye anomirira chokwadi.
Tinoona kuti imo muno muAmerica vanga vari kunetsana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump uyezve vanga vari pane chikwata chiye changa chiri kudeedzera nyaya yeimpeachment. Munoona zvichizosanduka here mushure mekushayika kwavo?
Ndinofungidzira kuti sezvo waCummings wanga wachitaura neizwi riri pamusoro rekuti waTrump wanofanira kuti wagwetwa impeach, ndinodaira kuti vamwe vanoshanda nawo mubato ravo vacharamba vachitaura pamberi uye vachienderera pamberi nenyaya yakatangwa iyi navaCummings nevamwe kuti waTrump waitwa impeach.
Zvii zvingadzidzwe nepasi rose pamabasa akabatwa navaCummings vachiri vapenyu vangarangarirwe nezvipi?
waCummings vanorangarirwa kuti munhu akamirira chokwadi uye munhu akamirira nekuda kubatsira vanhu vanga vachinetseka vanobva kunze kwenyika maimmigrants, anga achida kuti vanhu vese vakwanise kuona kodzero dzavo muno muAmerica, zvizvarwa zveAmerica nevanhu vanenge vakazvarwa kunze kweAmerica vane kodzero yekugara mukati menyika ino. Ndozvavanozivikanwa nazvo izvozvo, uye semunhu anga ari gamba akarwa kurwa kwakanaka kwekuti munhu wese anofanira kuva nekodzero muAmerica. Ndinoona kuti pasi rese rinovachema nekuti munhu anga achikwanisa kuita basa risingakwanisi kuitwa nevamwe vanhu ba achitaura zvisingataurwe ba nevamwe vanhu.
VaCummings vanozivikanwa semumwe uyo airwira kodzero dzevanhu vatema imo muno muAmerica. Vacharangarirwa here nevatema vari muno muAmerica?
Ndinofungidzira kuti kune vazhinji vachafamba mumatsimba akafambwa navaCummings ekuti kodzero dzevanhu vatema vemuno muAmerica dzinofanira kuti dzinge dzichitarisiswa zvakanaka uye dzichiremekedzwa. Ndinodaira kuti iwo wachashandiswa nevanhu vachateerawo nekuti wakatanga kuiratidza muenzaniso wakanaka, vanhu vanenge vachizoti waCummings waiti zvekuti. Ndinovimba kuti mashoko avo avakataura avakasiya acharamba achinyutsa mamwe mashoko anenge achiunzwa nevanhu vanenge vachida kuti kodzero dzevanhu vatema muno muAmerica nepasi rese dzinge dzinoremekedzwa.
Vanga vari Dr. Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuMaryland University kuOhio naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika takanangana nevanhukadzi. Tabatasuka kumagumo ichirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC. Ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.